Mani nguwa yakadi mchisangana na dambudziko iri?
Dambudziko iri harina kutanga nhasi. Tirani makombore riripo. Tinosangana nekushungurudzwa nehurumende yeZimbabwe. Pa2016 kusvika izvezvi tinosangana nematambudziko paya mazuva ese. Mugore ra2018 musi wa20 Oktobha takatorwa nemasoja anochengeta vachiwenga. Vakatishungurudza kwemahawa matatu kumusha kwedu kuresa kwatakanga tasangana nemhaka yekuti ine ndinenge ndichitaura kuti maitiro evanhu vari kutungamira nyika ana kunaka havafanirwi kuenda vachiuraya vanhu musi wa12 June gore ra2019 tichibva kusouth africa vakanditevera kubva pabhodha vakatikanganisa mumugwagwa ndikashaiwa control ndemota yakaedza aibva ikabiruka akashaika mudzimai wangu zvichiwenga gore rakapera musi wa14 July takasangana zvakare neaccident nenjodzi yechipiri ndichityaira motikari yangu ndichibva muHarare ndichienda kuBulawayo ndaitotiza hurumende yakanga yari mazuva 10 ichitirohonda nekutitsvaga nekutitanganisa muHarare pakabva vanhu vatitatu futi ipapo hurumende yeZimbabwe inenge ichingonditsvaga nekundironda nekundishungurudza.
Makamhangara here nyaya idzi kumapurisa uye mune rubatsiro rwamakawana here kubva kumapurisa?
Mapurisa emuZimbabwe haachengetedzi upenyu hwavanhu. Takamhangara kakawanda. Kushungurudzwa kwedu kwatiri isusu mapurisa nemasoja ndivo vamwe vevanhu vari kutishungurudza vanoda kutiuraya. Saka kumamhangara kwavari kumhangara kumunhabo kurova kuti ndihakurova hapana chaunobatsirwa nacho.
Saka iye zvino muri kupi kwamunofunga kuti makachengetedzeka?
Munhu akapinda mumwena achitiza anoda kumubata akataurere kuti mwena waari ndeupi. Hurumende inotsvaga kuzouraya, saka ndingabvunzei kuti ndiikupi.
Saka maane nguva yakadii mabuda muZimbabwe?
Ndigone kukupindurai mukoma joka. Ndikakupindurai mubvunzo iwoyo ndinenge ndakuzvopataisa upenyu hwako. Asi handisi muZimbabwe kutaura kunoku, ndozvandingakupa.